Good evening. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America on Wednesday, March 25th, 2015. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about challenges faced by relatives of Zimbabweans who die outside the country.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter MOE frequency and on the 4930-5940 and 15455 shortwave frequencies Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com or at www.voashona.com and at www.voandebele.com.
Both situations, really sudden death, unexpected. And I would say that in the efforts we've been making to send both girls home, it's just been the generosity of the Zimbabwean community and also speaks to who these two young women are. But I think that in the bigger picture, this is just really unfortunate and really speaks of, you know, what happens when we go away and when things like this happen.
I think
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about deaths among families of Zimbabweans living in the diaspora.
Zimbabweans are currently raising money to pay for the repatriation of the remains of three Zimbabweans who died in the United States. Two of them are graduates of the United States Students Achievers Program, Nancy Tinoza and Moline Tariro Magoronga, who died in separate incidents.
The other is the body of a woman who died recently in Atlanta while visiting America for some medical attention. A total of $60,000 is needed to repatriate the three bodies, and most Zimbabweans living in the diaspora face the same predicament.
What do you think about this issue? If you wish to join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo kambe mazimbabo mahle lingalitshona njani lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya mina lo jonga siyaphila sibili kwamagama ye jonga kunjani lamhla
andakasimba linjani mina
hayi mbijana mfowethu sikhuluma khona ukuthi kulenkathazo esikhona lapha nga sikhuluma eMelika sizwile ukuthi ke unkosazana Nancy Tinoza kuzobuya lo Molin Tariro Magoronga babhubhile khona lapha eMelika bephupha nje ngesikhathi kulo mama njalo ose Atlanta ubhubhile khona ngale eGeorgia so ke okuhluphayo ukuthi nazo sokudingwa imali yokuthi babiselwe ekhaya siyakwazi ukuthi izidumbu lezi zibiza imali eningi kakhulu khathesi kufunakala umuntu oyedwa imali engafika khona lapho kuma 20,000 so sizwile njalo ukuthi abantu sebezamile ukudinga imali yokuqala sokudingwa imali engafika ku 18,000 kubo zokuthi kufunakala ke yonke ibe yi 60,000 abantu abathathu so nxa sesibona ke jonga banenge abantu emazweni athiyeneyo ukuthi nxa bengabhubha kunzima ndoda ukuze bethole imali
hongu nasi tine hurukuro inosuwisa asi ndeyekudzidzisanawo zvakare tiri kutarisa vanasikana vaviri vakashayikira muno muamerica pamwe chete nevamwe amai vakanga vachishanyawo zvakare muno muamerica vakarasikirwawo neupenyu vari muno dambudziko ratinotarisana naro pamatambudziko iwaya nderekuti tinge tichikwanisa kutakura mitumbi yevatatu ivava kuendesa kumusha, tinonzwa kuti panodiwa mari ingasvika $60,000 kuti urongwa ihwo hunge huchikwanisa kuitwa sezvinenge zvakatarisirwa. asi dambudziko hombe sezvataurwa nemwe wangu Gibbs ndere kuunganidza mari iyo kuti inge ichiwanikwa $60,000 ndonyaya tinoda kuti kurukure hamusi muno muAmerica chete muri kutasana nematambudziko nyika dzakawanda kune vana weZimbabwe tinosangana nematambudziko mamwe chete ndosaka tiri kuti ngatibatsiranei vane pfungwa dzavainadzo kuti zvifambiswe zvireruswe pindai pachirongwa tikurukure Gibbs.
Now what we know, Chonga, is that there are many requirements that are needed, you know, if somebody has to repatriate a body of a Zimbabwean who dies outside the country. One, you have to have a post-mortem report. There's some money involved there. Then we've got a death certificate. You have to find it. Embalmment and cremation certificate. Sometimes that is needed, especially cremation. And I can say both of them. Then we have to have an export permit, you know, from the concerned country's authorities. Like you have to communicate with the Minister of Foreign Affairs. Yes. And then somebody has to be cleared. There's something called infectious and non-infectious disease as a certificate. And these are normally issued by doctors. And doctors are not for free. You have to pay them. So then at the end of the day, you need a Zimbabwean passport or foreign issued passport with a Zimbabwe permanent residence endorsed in the kind of passport that is needed too. Then the certificate of contents, that is the declaration of coffin contents done by undertakers. And all those, kukwana kuyafunakala konoko. So I want to stress to baby was going to kuyafunakala civil in Pela Pela. Now say Melika, kumele ukukhulumisana the embassy ye America. Now say kunangale ke South Africa, kumele ukukhulumisana the embassy ebakhonangale. Izigodlo zelezi, izaziyenza ukuthi ucine ukuhambisa omunye wakho ekhaya.
Mthumbiwo.
Yeah. Now akwenzanga konoko, kuyahlupa mfowethu. Uzokutholakala konke.
Wongu Gibbs ari kutaurai kuti mutumbi unge uchiendeswa kumusha. Hapangotarisirwa chete kuti paunganidzwe mari yekungoti ngatitakurei munhu tiende kumusha nhasi. Panodiwa magwaro akafanana ne post mortem report, gwaro rinenge richitaridza kuti chii chaita kuti munhu ashaike. Poita hanzi inonzi export permit inofanira kuwanikwa zvakare kunyika. Kunyika kunenge kuchiendeswa mutumbi inofanira kunge ichibva ku Foreign Affairs ku Zimbabwe. Poitawo gwaro rinoratidza kuti munhu iye anga aine chirwere here, kufa kwaaita chirwere ichocho chingava chinobatira kune vamwe here, zvinganzi nevamwe kuti zvinobatira vamwe tingati chi Gibbs. Ine chindebele, isindebele. To be infectious, tingati chi.
Ongatelelwana.
Yes.
Kuti kutelela vanhu vatu.
Kuti vanosvika kumusha nokuti kumusha tsika dzedu dzinoti toda kuti tione mwana wedu. Tomugezesa todi zvimwe zvirwere vanenge vakutaiwa chiregai kubata mutumbi
uyo
kana kuti mubate vanga vamvura dzinenge chibva mumuviri imo manga vama fluids chiregai kubata nokuti pamwe muno vamatapurira chirwere panofana paine gwaro iroro kuzoti zvakare panodewa gwaro rinoratidza kuti chii chiri mubox imo mukofini imomo zvine zvichibva kune vanenge vabata nyaya dzacho dzerufu kuno kwanga dzima undertaker. Saka pane zvinodiwa zvakawanda zvese zvinoshida mari nemazuva akawandawo munhu achichengetwa mari ichidiwa zvakare.
Ubeka kahle sibili ujonga siyakwazi kufunakala into eziningi zakhuluma ke ngalokhu nxa sesithole sike sakhuluma lo guest wethu okuqala. Our first guest is Mr. Rwati Matsika who is at the Zimbabwe Embassy in USA. Mr. Matsika, good evening and welcome to the program.
Good evening, ma'am.
Thank you so much for joining us today.
Thank you so much. Thanks to the Voice of America Studio 7. I would like to thank you guys and to thank Ambassador Mtembwa for giving me this opportunity to be on the air with you guys and to explain to the Zimbabwean community in the U.S. and also probably whoever is listening on what is really required to repatriate the remains of Zimbabweans out there.
So the question is, what is really required? Go ahead.
The requirements are basically a copy of the death certificate, a copy of the post-mortem report, a copy of the embalming certificate, then a copy of the non-infectious disease certificate, as well as a copy of the permit to repatriate those remains. Then there's one other thing which is also important, is a copy of the passport, which helps us to identify whether that person who has passed is a Zimbabwean or not.
Thank you very much, and stay on the line. I think we're joined by two other guests. That is Pastor Isaac Mwase, who is living in America and is in Baltimore, Maryland. Pastor Mwase, good evening and welcome to the program.
Good evening. Thank you for having me.
Thank you very much. We also have Mr. Ngabuto Mabena, who is living in South Africa. Mr. Mabena, good evening and welcome to the program. Can you hear us, Mr. Mabena? think is
nareya wenenge iri kutinetsei ndomboenda kuna vamatsika vamatsika tanzwa zvamataura asi mamuchitsanangura zvenyimurimirwe chirungu kuti zvii zvinodiwa kuti munhu anga achitanga kutarisirwa kuti akugadziriswa kuti aende kumusha anenge ashayikira muno muamerica mungangoti zvakare de nechivanhu kuti vanhu vanzwisise kana muchikwanisa vamangosanganisa funde ndebele ipapo.
Okay, thank you. Tinotenda. Chinodiwa chandataura chokutanga paper rinorakidza kuti chinonzi chitupa chekurakidza kuti munhu ashayika ndo chandati icho death certificate. Chitupa chemufi kwoita chitupa chinorakidza kuti afa nechii chii chakonzi chaonekwa nana chiremba kuti ripoti racho rinotaura kuti afa nei postmortem report. Then kwoita chitupa chokurakidza kuti mutumbi uyoyo wemunhu washaya wabatwa nenzira yakakodzera kuti tikwanise kutakurwa kubva munzvimbo yaashayikira muno muamerica kuenda kuzimbabwe chine nenzira yakanaka chisina kana kuipa kuti chingakonzera maproblems kune vamwe vese vanenge vari tichibata ndo inonzi iyo embalming certificate. Then kwozoita futi chitupa certificate inorakidza kuti munhu uyu chirwere chaafa nacho hachikwanisi kutapurirwa kune vamwe vanenge vachibata mutumbi iyeye here vachisangana nebhodhi yake. That's the non-infectious disease certificate. Kwoita permit to repatriate the remains yandataura ndo imwe pepa zvemvumo yekuti apiwa nevehurumende yeamerica department of health kuti vanokwanisa kutakura mutumbi iyoyo kubuda nawo muamerica kuenda nawo kune imwe nyika. Nokuti kana pasina permit iyoyo zvinoita ndezvokuti vecustoms and immigration havazobvumidzi kuti mutumbi iyoyo ubude mune ino nyika. Tataura futi rekopi yepasipoti kana chitupa chezimbabwe kuratidza kuti tizive kuti munhu iyeye ashayika mwana wezimbabwe.
Yes, akuzwa kakuru ke munumzana matsika nikufanga ngesintu uti kuyafunakala sivili amapepa anjenge postmortem kona kwokuti uyakhangekhangelwa kuti ubulawe kuyini pozokhangela njalo kuti ke uembambelo kana kuti bafaka okunywa kuthize emzimbeni
mishongakuti usakasike kushaa
ye kunjalo mfowethu ungaboni kuzobuya ke kona kuti kambe oyabo kuthwele kongena kulani phakathi nxazongena ekofinini kumele ukhulumeke labantu abakukhangelayo khonoko kuzobuya njalo lokuthi umuntu ahlole ukuthi umkhuhlane ubulawa kuyini sesakhuluma ngakho kuzobuya le passport yezimbabwe kumele ube layo then besusuka lokuthi nxa usukhangele wena phakathi kwampana antisukumele kuthiwa kukhofini kulani kumele batshele ukuthi kulani khonaphaasiphuma ye so ngeke ngizwe ke I think let's go to Pastor Isaac Mwase. Pastor Mwase, how serious is this problem concerning Zimbabweans who die in the diaspora?
Yeah, we find that from time to time the Zimbabwean community is affected by deaths in the community. Just recently, we received word that Nancy Chinoza died. Almost every month, the community comes together to mourn somebody who has either died from natural causes or in an accident. And the community always comes together to mourn with the bereaved family and to assist in helping the family deal with the death of their loved one.
Ndoti kuna vamwase nerurimi rweshona dambudziko guru rinenge riripo ndere kuti toita sei kuti tinge tichikwanisa kuunganidza mari vazhinji muno tiri tega mhuri dzedu dziri kumusha munobatsira sei kuzobatanidza mhuri dziri kumusha neshamwari nehama dziri muno nekuti pange pachiunganidzwa mari sezvamataura kuti mazimbabweans mune muchiungana muchinyaradzana.
Tine rombo rakanaka muno muDC Maryland Virginia West Virginia region kuti tinozivana semhuri yeZimbabwe kana pa mumwe wedu kana pane mhuri inenge yashayikirwa tinoziviswa kuti paitika rufu tine vanotibatsira ku vane distribution list inotumira shoko kuti kwaitika rufu kumba kwakati. Isu se muri Zimbabwe tosangana ikoko tichiita mnamato tine vafundisi vakati kuti vanotibatsira panguva dzekushaikirwa. Mfundisi Mbede, mfundisi Kapfumbuti, mfundisi Jani, mfundisi Mzezewa, mfundisi Sabute, pavangu vari kuno vasati vaenda ku UK. Vafundisi zvakare ne Malav Sisters ari munomo vanotibatsira kuti tiungane. VeZimbabwe Diaspora Network of North America vatungamiriri vanenge vachibatsira kuti muri tisangane. Patinosangana vanhu vanouya netsotso dzekubatsira mhuri inenge yashaikirwa. Inini ndakashaikirwa nehanzvadzi yangu pane mwedzi miri ashanya mhuri kuUK. Mhuri yeZimbabwe yakatikuta vakatibatsira kuti tikwanise kudzosera mutumbi kuZimbabwe kwaangabva achinoradzikwa ikoko, achinochengetwa ikoko. Saka panoratidzwa rudo rwekutsigirana panguva yekushaikirwa.
I think Mr. Matsika, you can chip in there by explaining to us problems that most Zimbabweans face when they faced by such problems dzekushaikirwa.
Ndinotenda chandinoona chakanyanya chinonetsa kuvanhu vazhinji vanenge vashaikirwa, chokutanga ndicho chandanzwa chinditaurwa namufundisi Mase kuti nyaya dzemari, which I really appreciate kuti vana veZimbabwe vari muno vanokwanisa vanga vachiita zvachose kubatsirana kuunganidza mari yekuti vanhu mutumbi uitwe repatriate kuZimbabwe. Saka nyaya ndinoona inonetsa vamwe vacho ndeyekuti panguva yavanenge ashaya ndeyekuti haachina kana pepa rokuratidza kuti muZimbabwe. Kana pasvika panguva iyo haana pasipoti, haana birth certificate, haana chimwe chipepa chimwe chingatiratidza kuti mwana uyu ashaye mwana weZimbabwe. Saka kana pasvika panguva yakudaro, kazhinji isu tinonetseka kuti topruva sei kuhurumende yeZimbabwe kuti munhu uyu ashayeka mwana weZimbabwe. Anokwanisa kuva nezita rakaita serangu rokunzi Matsika. Asi kana pasina that backup document rokupruva kwavari kuti chii mwana uyu ndeweZimbabwe, zvinotinetsa. Kwozoita mamwe masituation okuti munhu iyeye ngati kubvira mumashure mutisati tava nerimwe bumbiro remutemo riri papo, ndakati masituation okuti munhu anenge achitotumira US passport, ndo document rega raanenge ainaro. Saka kazhinji pakatasa ipapo zvatanga tichiita ndezvokuti no, isisu we cannot object kuti undochengetwa kuZimbabwe. Isisu seembasi takuziva kuti iwe wanga wari mwana weZimbabwe. Zvatinoita ndezvokuti tinotumira mapepa iwayo kuZimbabwe through Ministry of Foreign Affairs, and totaura nehama dzacho kuZimbabwe futi totitorai mapepa iwayo mondoclear ne Ministry of Home Affairs. The Registrar General's Department, second year birth and death, inoziva zvese izvozvo, inokwanisa kucheka yoclear. Yaclear yotidzorera mapepa isusu, then we process zvese zvavo kutoenda. Zvikazhinji isu hatitori nguva, tikawana mapepa acho kana zuva rimwe chete hatipedzi kana 2 hours tisati tapedza kuprocessa mapepa iwayo.
Thank you very much, Mr. Matsika. You can explain just roughly what you are saying.
He said that for many Zimbabweans or some Zimbabweans who pass on here in the US, the problem they faced is that some didn't have documentation to prove that they are Zimbabweans. And for some who had documentation, they had American passports, and they have to verify with the Zimbabwean authorities, the Registrar General's office. But he says it doesn't take long if everything is in order. In 2-3 hours, they can process the papers.
Oh, good. So yes. Now I think we've got Mr. Ngamuto Mabena on the line from South Africa. Mr. Mabena, can you hear me?
How are you, Chris?
Ngokhiphi stube lapha mnumzana. So ke ngasikhangela yeah nyaphela point. Ngasikhangela udaba lolu kunjani khona ngaphe goli? Ngasikhangela ngezokufa lezi.
Okukhona ngapha eSouth Africa ukuthi okweminyaka eminingi sesazama kakhulu ukuthi sincedise abantu babe la burial society ngoba ungananzelela vele ngapha sibanenga kakhulu ama weekend wonke kulabantu abahanjiswe ekhaya izidumbu ezihanjiswe ekhaya so kwabalula ukuthi abantu bayahlangana ngezigaba ngezigaba abavela kuzo babe la burial society okuncedisa ukuthi nxa omunye wethu engasekho emhlabeni sikwazi ukuthi simo sekhaya ibekwa khona kanti ke futhi amanye amabandla ama church organizations labo baba nama burial societies abo ukuthi bancedise abazalwane babo nxa sebedlulile emhlabeni babahambise ekhaya sibona le kuyinto encedisayo ngoba umuntu angathula esegoli ukuthi ahanjiswe ekhaya kuba imali eningi kuyafuneka imali efika ku 15,000 kusiya ku 20,000 rands ukuthi umuntu azahamba ekhaya ngoba ukufa asonto abantu ababeyilindile umuntu uyadlula emhlabeni abantu bevele bengazange bakubhajetele nxa umuntu kade engela society kuyahlupha-ke kakhulu sesike sabukona ezikhathini eziningi ukuthi nxa ingekho i-society uthola abantu sebethwele nzima selokhu bezama ukuthi ama-10 rand ama-100 rand bezama ukuthi bagcwalise imali yokuthi umufi ahanjiswe ekhaya.
Oh yes, siyakuzwa kakhulu-ke ubambe mabhena ungayikajana. So he says, you know, Zimbabweans living in South Africa have got burial societies and all those kind of things. Mm. But it's always a problem when somebody is not affiliated to any of those groups. Yeah.
Okay. Mm. I think we'll come back to Mfundisi Mwasi. Tabva kune mutereri Mkoma Nathan. Makadi Mkoma Nathan. Mkoma Nathan. Hello, Mkoma Nathan. Mrudi nzwa here. Mkoma Nathan, suduruka mbichana pa radio yenyu.
Hello.
Suduruka izvishoma pane radio. Takasimba suduruka izvishoma pa radio mutipo pfungwa dzenyu muchirongwa.
Hello, makasimba. Hello, makasimba.
Takasimba makasimba Mkoma Nathan, titaurire pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
No, I think we've got a bit line there. So I think we can phone
him back. Mkoma Nathan, regaiti kufonere zvakare, Gibbs.
Yeah, so sorry, I think we've got a very bad line there. So we can actually read one or two messages on Facebook and WhatsApp. You know, we've got one message from Nicholas Moyo, who says, people must lay to rest. Most of those people who die outside Zimbabwe, where they are. And then we've got another message from Best, who writes, it's high time people consider cremation as it provides portability of hanging remains. People can easily take cremated remains with them as this eliminates many costs associated with funerals, including the casket, gravesite, cemetery fees, and all those other things. What do we have there?
What's up, Panam Komada Vince Anzi? It's so terrible, and people are left with no choice but to bury them there. Mm. I think the government must seriously consider be investor friendliness.
Mm-hmm.
Then Pana Babache Nidza. It's very expensive to transport bodies back home, especially from as near as neighboring South Africa. 15,000 is the cheapest. I think it's 15,000 rands.
Mm-hmm.
Then Pana Fore. My view, I think the burial must be done in diaspora where the deceased died. Then Emmanuel says, I wonder why human remains are so expensive to transport than a live one. What the difference here? People must think again on this issue. Then King Solomon, it's now a business. How much do remains cost?
Mm-hmm.
Then Farai, isn't that a terrible figure? What's all that money for? And who determines those charges, if I may ask? So death is a crime, Mvunzo.
And then we've got a message from Jabuda, who writes, normally it costs roughly about $10,000 to ferry a body from Johannesburg to Harare. And then we've got another message from Lucy, who says, it's better for you to come back home when you're sick so that you cut all the costs.
Ndonge wa wanamukana wakungowamborwara. Asi pane dzimwetsaona dzinongoitika dzekuti upenyu hunodimurwa.
And then Absalom says, burial societies are the only way to go here in South Africa.
Mm.
So maybe let's
get to Mkoma Nathan. Nathan, maswera sei? Taswera angoti idimu muchitaurisa vazhinji vakunzwei. Taurai panyaya yatiri kukurukurai.
Panyaya yatiri kukurukura ndiri kuona kuti vanhu vakwanise
Hello.
Mkoma Nathan, kana nare ichinge ichinetsa tinogona kudzoka kwa muri timbo pa vamwe mukana.
Ah, nare iri kunetsa netsa.
Eh, asi zvatiri kutombokwanisa kunzwa ingoti dim.
I think you can reduce maybe.
Nare yawo inenge iri kuti netsei. Gibbs wanga ida kutaura zvimwe zvino.
Yes, maybe I thought he was going to reduce the volume of his you know, his radio.
Mm-hmm.
Maybe that's why we're getting some kind of feedback.
Some feedback. Okay.
Now, let's go to Pastor Mwase. There's a suggestion here from this gentleman who is in South Africa who says, what about cremating bodies, you know? Is that an alternative for Zimbabweans?
Yeah, that could be an alternative for those who have a belief system that allows for cremation. And certainly, that makes it easy to transport the ashes for burial in Zimbabwe or wherever somebody might want to be buried. You do have some people who believe strongly for religious reasons or cultural reasons that they do not want to be cremated. And in those cases, then families are going to be found, are going to face the need to transport the body back to Zimbabwe. Or they could choose to be buried wherever it is that they are living. Those in the States could be buried here in the United States. Those in the UK could be buried there in the UK. Those in South Africa could be buried in South Africa. So these are choices that families have to talk through and plan ahead so that people are not taken by surprise when death occurs.
Todzoka kuna vamatsika. Nyaya hombe yakurudzirwa nevamwe vanga vachinyorawo pano vateereri vedu yekuti vana veZimbabwe vanga vachiita zvirongwa zvakaita sema Burial Society nezvimwe zvakadaro. Imi wose embassy munokurudzira zvakadii kuti vana veZimbabwe vanga vachiita urongwa ihwo, uye mune zvimwe here zvirongwa zvamuri kuitawo zvinoita kuti vana veZimbabwe vanga vachipinda?
Chikwadi ndechokuti vana veZimbabwe tinenge tichitarisira kuti muno muAmerica chinhu chandinoona chakakosha chatanga tichikurudzira kuti vana vaite kuva nemalife insurance. Kana vese pavanokwanisa vanokwanisa zvavo vese vakava nemalife insurance zvinenge zvinoita zviri nani.
Ndizvozvo. Thank you so much. He says they encourage Zimbabweans to have life insurance, especially here in America. And considering all these problems that we face when we lose one of us, I think it's a good option to go. And I think you spoke of burial societies.
Yes.
And Mr. Mabena mentioned that.
Yes.
I think he can give us a hint on how people can come together to form such burial societies.
Mr. Mabena, how easy is it to actually set up burial societies?
Well, in South Africa, it's very easy because people come together, say people from a particular ward in Zimbabwe, when they are here, they gather, or family burial societies, like I said earlier on, church burial societies, and so on and so on. So we found it is very, very easy to set up a burial society. But always the challenge is that the young ones would not want to contribute towards a burial society, which then creates problems when they pass on, because sometimes a young person thinks that they will never die at a young age. So that's the challenge. But in one comment raised by a caller, one of the messages that you read around the issue of cremation, it's actually against our African culture to cremate, because the people want to visit a grave of their loved one to do the African rituals and so on. So if you do cremate, it becomes really, really a challenge. I don't think it's something that we as Africans we can embrace at this stage. We'll definitely want to bury the person and visit the grave. And secondly, when a person, what we've come to understand is that when a person passes on in Joburg, parents back in Zimbabwe, they will be waiting for the body. Yes, there are some that have been laid to rest in South Africa.
Sorry, Mr. Mabena, we're taking a very, very short break. We'll come back to you. For now, to our radio listeners, wish to say goodbye. And for the internet followers, visit us at www.boazimbabwe.com. That is www.boazimbabwe.com. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned.
And I'm Jonga Kandemire.